Utungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira utungamiri wemuAfrica kuti rutevere mutsoka dzavamugabe munyaya dzekuvandudzwa kweupfumi pamwe nekurwira kuti nyika dzose dzitorwe sedzakaenzana.
Let us boldly play our part in setting the wrongs of the world right. We must continue to challenge an unfair world, opposing injustice, racism, and all forms of oppression of men by men. In Zimbabwe, we shall ride on education and high literacy levels bequeathed to us by our late great teacher and educator.
Ataura akamirira mhuri yemufi pachiitiko ichi, vaWalter Chidhakwa vatsanangura vamugabe semunhu airwira zvido zveveruzhinji zvakafanana nekutungamirira chirongwa chekutorwa kwakaitwa mapurazi, vachiti vamugabe vakaita izvi kunyange hazvo vaiziva kuti vaizowana vanovatsoropodza. VaChidhakwa vatiwo vamugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017 munhu akafa asiri kufara zvichitevera rwendo rwavakafamba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Towards the end of his life, he was a sad man. Those as no eat, I take a new. Rambi. But I die with you.
Varu kutaura vakamirira mhuri yekwamugabe valiyo mugabe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wavamugabe uchaendeswa kwazvimba mangwana.
Urongwa uri kuitika ndokuti tikabva pano zvanhasi pane occasion iri kuitika pano yekunyatsoragidza ugamba hwavamugabe yaitwa nehurumende. Tinoda kuvatenda. Mangwana tinoenda kwazvimba kuti vanhu vekwazvimba nevekumashonland west vaonekedzane nehama yavo, because kana taenda kumusha takutaura zveukama. President pamashure vanotanga vari hama, munhu akazvarwa ikoko kwaakakurira, kuti vaonekedzana navo. Then vachazoradzikwa National Heroes Eka, panzvimbo pavari kunozoradzikwa pari kugadzirwa nehurumende. Vakatiudza kuti zvinotora mazuva 30 days kuti papere kunyatsogadzirwa, to the satisfaction of the family and also to the satisfaction yehurumende. Saka tinodaira kuti in 30 days tinenge tichizonovaradzika paNational Heroes Eka.
Pasvika Studio 7 pamarinda eHeroes Acre, zvigaro zvanga zvichiiswa pamarinda aya uye matende anga achikakwa. Vamwe vevauya kubva kunze kwenyika kuzoonekana navamugabe ndiva Kenneth Kaunda, avo vaimbove mutungamiriri weZambia, vaimbove mutungamiriri weNamibia vaSam Nujoma, vaimbova mutungamiriri weBotswana vaFestus Mogae, vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma, vaimbove mutungamiriri weGhana vaJerry Rawlings, mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta, mutungamiriri weZambia pari zvino vaEdgar Lungu nevamwe. Vatungamiri vemapato vanopikisa muno kusanganisira vaNelson Chamisa vanga varipo pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.